taita ndima yakasimba chaizvo. Tiri kushanda na Minister we Finance, tiri kushanda na Minister we Justice. Mari referendum taiwana. Tawana inokwana 71 million, 20 from NASA, 20 from Old Mutual, 31 from our own treasury. Then we got more money coming from the telecoms industry and also kubva ku mining sector. Tiri kuti izvo nyaya yesarudzo, nyaya yereferendum inyaya inokosha kunyika. Nyika ine zviremekedza, nyika inoremekedzwa nevamwe, haindotsvagi mari kunze kuita maelections, kutsvaga mari kunze kuita referendum. Zvinonaka ndezvekutombotsvagawo mukati menyika. Vekunze vanozotipawo mari, asi inonga yakudini kuzadzikisa yatawana tega munyika mwedu. Saka vana UNDP chataura navo, asi vanonga vachitutsira kuzadzikisa yatawana munyika mwedu. Saka zviri kufamba referendum mari yapo, takutotsvaga mari yemaelections. Totishanda nawo kunze kwenyika tiine zvatakabatawo, kwete kuenda semarombe kunokumbira tisina chatabudisa munyika mwedu. Tashanda tawana zvimwe munyika mwedu, kubva kunyaya yemigodhi, kubva kunyaya yematelecoms company, kubva mumabhanga edu. Zviri kufamba, zviri kuita zvakanaka.
Asi hamusi kutaura zvakasiyana here navabiti, nekuti vanenge vari kuti hurumende haifaniri kuti ikwerete, ite chikwereti chakakura panyaya yesarudzo, inofanira kungoti itsvage mari kune vanobatsira.
Hatiri kushanda zvakanaka chaizvo na Minister Biti na Minister Chinamasi. Nhasi taita musangano wakanaka navo ivarume vairi ava, uye zvena Prime Minister na President, tichigadzirisa nyaya iyoyi. Saka no, tiri kushandira pamwe chete, taisa musoro pamwe chete, tichaedza kuti titsvage mari yatinokwanisa munyika. Vekunze vanozozadzikisa apo tinonga tadini tamboedzawo. Hapana bopoto, tiri pamwe chete, tiri kushanda pamwe chete kuti zvifambe.